Ngile kushanda kusashamba babo ndinozikinda. Zvakaitika ndezve kuti mufe Saturday after blast. Pane ku 15 level. Ku 15 level kunosara magasi ventilation yedu iri very poor. Saka pari entry yene today vanhu vakapinda ikoko. But vaishanda ikoko vakaramba kuenda ku raise iroro. Vachiti kuenda vakuru vakuru. Vatanga vanoinspekta magasi. Saka vanga vari gang leader. Vakaenda ikoko kuseni kwesande morning. Vaenda ikoko iyo vanga vaine safety belt zvavo vakakwira mureizi vakakwira maladders vakasungira safety belt zvavo papini mapini esafety tire. But vanga vasina papasina kugezwa nemvura because magasi anogezwa nemvura hatina futi zvinhu zvakadaro izvozvo zviri kushota kuti pamaii. Saka naizvozvo vakagaswa necarbon monoxide. Then vari pasi vaona kuti vanonoka vazoona kuti kunenge kune problem vakabva vaaleta mamainas akateera waikoko akaudza wakapteni akanga ari pasendby anga aripo panzvimbo anonzi izvo murira ekapteni anga aripo maso asvika ikoko akagaswawo futi asi maso akasvika avarithosawo maso akazobatirwawo namurira vamurira vakazodonha something like 6 meters kubva pamusoro perevhi rerera vachisvika pasi saka vari mingi ari bhoti shoulder yakakwara nekugaswa maso dhe anga ari very serious nekuti anga achitadza kufema omamirira akaita zvimwe zvese.
Saka kambani iri kuti nezvamuri kutaura muchitaura imi kuti panga pasingateerwe zvimwe zvinofanira kutarisirwa mubasa rakaita sairori
iye zvinoi zvatisatazwa kuti kambani ichaita sei asi nezuro vakachengetedza vanhu kuti vasapinde nekuti vanhu vanga vari shocked vanhu vakasapinda nemasikati kana nemanheru vakatadza kupinda nezuro nhasi kuseni vanhu vanga vachitochikafuti kupinda pakazoitwa meeting pakauya HR manager wamadhimu ndovazokonvinza vanhu kuti vapinde but vanhu vanga vasiri kufara nekuti ndo zviri kukonzerwa nemasafety standard mazhinji ari kushayikwa pashamba gold mine yeti tine